Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri chikunguru 5/2022 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vekumasvingo vochema-chema nemari dzemitero dzavari kunzi vabhadhare pamwedzi dziri kuiswa pachikero chemari yekuAmerica. Hurumende inoti yagadzirira kuita nhaurirano nevashandi vayo vazivisa nezvekuda kutanga kuramwa mabasa. Reserve Bank of Zimbabwe yoparura mari yendarama inenge ine goride asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti kuteya nzou neriva. Ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemumasvingo vanoti upenyu hwavaomera zvakanyanya mushure mekunge kanzuru yatanga kuvabhadharisa mitero yemvura, masiweji, marara nezvimwe nechikero chedhora rekuAmerica kumabhanga kana kuti bank rate inochinja zuva roga roga. Izvi zvapa kuti mimwe mitero ikwire zvakapetwa kaviri. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Kanzuru yakazivisa mukupera kwemwedzi wapfuura kuti yakachinja budget rayo ichiriisa kumari yekuAmerica nekuda kwekushaya simba zvinotyisa kwedhora remunyika. Asi vanhu vanonzi vanokwanisa kubhadhara mitero yavo nemari yemunhu achishandisa mutengo wekuchinja mari wekubhanga. Izvi hazvina kutambirwa zvakanaka nevagari vakaita saamai sungano zvarebwa nashe vanoti havakwanisi kubhadhara mari dzave kudiwa pamwedzi.
Chirongwa chakaitwa nekanzuro chekuti ichinje mari ichidhira ine ekwivhalendi yemari yusakuforex. Chirongwa chakanomira zvakanaka nokuti mabhiro ave akakwira uyezve tagara chitotarika nearipo kuzoti aya ave akakwirisa zvokuti handichifungi kuti tichagona kubhadhara mvura mari idzi. Pachaita dambudziko uye pachaitova nokuchema nokugedhagedha kwameno pakuti vanhu vachatanza kubhadhara mvura vagodzivharirwa zvirwere zvigowanda munyesha umu. Chirongwa chakaitwa nekanzuro chakaita zvokuti.
Kanzuri isati yatura danho iri, vagari vaibhadhara mari dzaitangira pazviuru zvisere 8000 Zimbabwean dollars kusvika pazviuru gumi zvemadhora emunyika 10,000 pamwedzi. Asi mwedzi uno mari yakakwira zvekutangira pazviuru makumi maviri 20,000 Zimbabwean dollars kusvika pazviuru makumi matatu kana kuti 30,000 Zimbabwean dollars. Mumwe mugari wekurunyararo West ari pamudyandigere ambuya Beatrice hama dziripi vanoti mari yebhiri remvura yave kudarika muhoro wavo pamwedzi.
Aiwa ina handisi kana kutombofara, handisi kuziva kuti kanzuro yedu yatifungira zvipi rwendo runo. Sezvakaita ini ndiri kutaura nditori penjeniyawo zvangu, handina kana mari. Handitozivi kuti mari yacho iri kuuya iyoyo ma30,000 aya. 10,000 yacho yanga ichitombouya ndaichitoikoniwa. Saka kana vakuunza 30,000 ichinzi ndeye mvura pamba panogara vanhu vaviri, mushure macho ndiri penjeniya nhaka namari yandotambira yachoka yepenjeni yacho amenoti inopetwa rungani kuti isvike pa30,000.
Vagari vazhinji vari kuti vainge vaitotadza kubhadhara mari yaivapo kare nekuda kwekuoma kweupenyu vachivharirwa mvura nekanzuru nekudaro zvatowedzera dambudziko ranga riripo. Meya waguta remasvingo vaColin Maboke vati vakatora danho iri kuti vakwanise kuramba vachiita mabasa avo sezvo zvinhu zviri kungokwira munyika zuva nezuva.
Chirongwa ichocho hatigoni kuti tinzvenge from reality. I think even munhu wese unoappreciata kuti muZimbabwe zvinoita zvakangofuma zvakachinja zvakakwira. Kana tichida zvokuti tiprovide service delivery iri effective, then we have to tongoramba achitoita zvokubhadhara mari ndichitandisa the current market value interbank value yemari yacho inofanira kubhadharwa nemugari. But the moment yatinongoti kuti nekuti ma pension years ane problem yekuti asikona mari inosvika ukoko. Then it means a compromise of the first delivery.
Asangano rinorwira kodzero dzevagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura rinoti kanzuri ikuomesera vagari vasinawo chekubata. Vanoona nezvekufambisa kwebasa mumura muzare rumbidza magrupi ravati kanzuri katora danho iri isinawo kunzwa zvichemo zvevagari.
Rakatorwa necouncil iri vakaritora vasina kumbokonza kuti vagari havana kumbopinda mumisha kuti vanzoti vanhu vane muono wakaita sei. Richafekta pa revenue collection nekuti vanhu havana mari. Shoma iyo yanga ichichajwa at least vanhu vanga vachitsvaga vachibvisa. Zvino mukwidziro wavazoita uyu ne 100% vasina kukonsulta vanhu zvasvibisa mwoyo yevagari. Avo vachabva varega kubhadhara nekuti vanongoona sekuti kusiri kufa ndokupi. Izvo zvichabva zvazoafekta manje even service delivery.
Mura yati iri kutora matanho kubudikidza nemagweta ayo anorwira kodzero dzevanhu. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende iyo iri kupomerwa mhosva yekuisa zvimiti munzeve kana vashandi vachitaura nyaya dzemari inoti inokoshesa nhaurirano. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nezuro nemamwe masangano evashandi kuti vacharamwa mabasa mukati memavhiki maviri anotevera nenyaya dzemari dzavari kutambiriswa dzavanoti hadzichakwani. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera gwaro ranyorwa nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende achizivisa kuti kana hurumende ikasagadzirisa nyaya yemihoro yavo mumazuva 14 vachange vachizoramwa mabasa. Masangano anyora tsamba iyi anoti Public Service Association, the Federation of Educators Union of Zimbabwe ne Nurses Federation of Zimbabwe. Asi vachitaura neStudio 7 gurukota rinoona nezvevashandi vapo mavhima vatiwo vashandi neva chandiri vari kuzoita hurukuro nemusi wemuvhuro. Vamavhima vati hurumende inokoshesa hurukuro.
Chatinonyanya kuda ndechekuti hurukuro dzisadonha, hurukuro dzirambe dzichienderera mberi, vanhu varambe vachienda kumabasa asi hurukuro dzichienderera mberi kusvika hurumende nevashandi vasangana vawirirana kuti va pane zvinofanira kuti zvibhadharwe vashandi. Kuziva kuti kune musangano weNJNC musi wemuvhuro vhiki rinouya, ndicho chimwe chiga chatinacho chekuti tikwanise kusvika patinowirirana nevashandi. Svakadai vambomira vaita patients.
Asi mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanogara vachiti hurumende haidi zvenhaurirano pachine nguva vati vari kutambiriswa mutero wembwa.
Ukati takupa 100% yemunhu ari kutambira 18,000 nhasi, takupa 100%, zvinoreva kuti anonga akutambira next month, muna this month July pachapera mwedzi anonga achitambira 36,000. Kana wakazvitarisa nezviri kuitika muekonomi unoona zvichiita hazviiti, haikwani, haiite. We cannot talk about it. Isusu hatichatombotarisiri magovernment kuuya nemapercentage of any increment. Government yakufanira kutaura mafiga anotaridza kuti mushandi unorarama.
Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vati vose vashandi vanodawo mari inokwanisa kuti vararame sezvo vakatodzidzira mabasa avo.
Sei tiri kutambiriswa mari isingakwani kutenga bhare sipo, iwe uri munhu akaenda kuchikoro kunodzidzira basa? Shuwatokundwa here kutambira mari nevanhu vanotengesa magwavha mutaundi? Isakaenda kubasa tikushenzera nyika, vana chiremba vari kurapa vanhu.
Mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodswill Taderera vatiwo vashandi vehurumende vave kuita mushandira pamwe kuti vawedzerwe mari.
Asi iye zvino izvi tawirirana kuti ngatichimboisai musoro pamwe chete, timbofamba tiri pamwe tichikurukura tichiwirirana tichiratidza kuti munhu watakatarisana naye munhu mumwe chete mushandirwe anova ndiye asiri kutipa zvakakwana.
Asi vamavhima vatiwo kuramwa mabasa kunokanganisa mabasa akakosha ehurumende.
kana mabasa hurumende akamira vanhu veZimbabwe ndivo vanosafa. Saka ngavafungisise vasati vaita izvozvo zvavari kutaura zvokuenda pastrike kana dzimwe job action.
Pane nguva hurumende nevashandi vayo vasiri kuwirirana panyaya yemihoro. Vashandi vanotiwo vanoda kupiwa mihoro nemari yekunze, vachiti zvinhu zvese zvavakungoda kubhadharwa nemari yekuAmerica panguva iyo vashandi vari kutambiriswa madhora emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munyori mukuru werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuponda imwe nhengo yesangano iri vaRoy Isa muna 2016. Dare raMajestate rakamboita tsvakiridzo rikati pamushakabvu akanga adonha kubva mukamuri yechinomwe paJameson Hotel muHarare asina kupondwa, asi mapurisa anoti ave nehumwe humbowo. Kusungwa kwenhengo dzeArtus uku kuri kushorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti kuvashungurudza. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weArtus vaObert Masaraure vakambosungirwawo mhosva iyi vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Senchere negweta ravo Mai Beatrice Mutetwa vaenda nhasi kulaw and order kunozvipa kumapurisa mushure mekunge paine gwaro rakanga ranyorwa mubepa rinonzi Padfield vachiti vachere vari kutsvagwa nemapurisa. Vaenda vachitibvunza kuti vari kutsvagwa vane mhosva yavakapara here. Vasvika vakasungwa vachinzi vari kupomerwa mhosva yekuuraya shamwari yavo inonzi Roy Isa mugore ra2016. Inove nyaya yakaitika ikaitwa tsvakurudzo dzakaitwa kumatare ikaonekwa kunzi shuwa papasika munhu anga akaparadza upenyu hwavaRoy Isa. Tichitaura kudai vachere vabatanidzwa pamwe chete neni kuti tipuwe mhosva iyi yekuti takauraya Roy Isa anga ari mukomana wechidiki aigara kuAturas kumwe chete kunoshanda vaRobson Chere.
Vachere vanga vachinyorawo pamadandemutande kuti pane vanhu vanga vachivatsvaga. Mungatudzwa kuti zvanga zvichifamba sei panyaya iyi?
Vhiki rapfuura pane mota yakapasa pamahofisi pedu ishita kunge yaita accident ikapasa pajurawo. Mushure mekunge pajurawo papasika paperimitawo yedu kwakazouya mota ivanga ine vanhu vekuhomicide vamwe kulaw and order vanonzi vaifamba nemota yefortuna yewhite yanga isina maplates. Vakazosvika vakabvunza kuti vari kutsvaga vachere. Zvimwe chete zvakaitikawo kuAmturas kwatinozwa kuti kune mota dzaingotenderera vachiti vanotsvaga vaRobson Chere. Asi magweta ainyorera tsamba mapurisa achibvunza kuti vari kutsvaga vachere here, ivo vachiti hatisi kukwanisa kutaura izvozvo, hatikwanisi kunyora kana kutaura kuti tikuvatsvaga kana kuti hatisi kuvatsvaga. Saka nhasi ndopazoti gweta rati ngatiendei kumapurisa kwacho tinotaura navo tizwe kuti vari kukutsvagai here zvechokwadi, nekuti dzimwe dzenguva mukutsvagwa uku munhu anosvika pakusopondwa nevanhu vanenge vachionyemedzera kuita mapurisa.
Mapurisa akambotiwo pane dzimwe nhengo dzesangano renyu dzavari kutsvaga nezvenyaya imwe chete iyi, mungaziva kuti ndivanaani here vari kutsvagwa?
Pane zvinhu hatichazive kuti vamwe vavari kutsvaga ndivanaani, sekuti mapurisa chero mukatarisa vamagwaro avakanyora vachiti ndine vamwe vandiri kupomerwa kuti takaparara mhosva pamwe chete navo, hapana ane zita rakandomewa, pakangonzi pane 4 others. Saka tichaziva kuti ndivanaani maothers acho zviri kundonetsa kuti tingazive sei. Tingafungira kuti pamwe kuti vangati vachere sezvo vari kunzi vanga varipo musi uyu, kana kuti nevamwe vanga varipo here musi uyu, asi hapachisina mamwe maticha anga arimo musi wakaitika chiitiko ichi.
Mutungamiri weArtus vaObert Masaraure vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya dziri mumatare, nhengo dzedare reparamende dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala navaGodfrey Sithole vacharamba vari mutirongo muchikurubhi sezvo vachuchisi vehurumende vari kuti havasati vapedza kuzeya nezvechikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti kwete. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime pakapondwa nhengo yebato reCCC vaPius Jamba ari muusungwa, asi vari kuramba mhosva iyi. Imwe nhengo yebato iri vaAmos Chibaya neZuro vakadaidzwa kumapurisa vakaendeswa kumatare vachipomerwawo mhosva yekuita musangano pasina mvumo yemapurisa. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Blessing Zulu we Studio 7.
Ndakada idzwa mukoma Zulu nema purisa e law and order kugweru. Ndikaenda ko ndaenda ko ndina gweta vachida wanyika tikabva ipapo vakarekoda statement ndokuenda kumatare edzimosha kucourt tasvika ikoko vanoasisa nyaya maprosecutor vakabvunza kuti nyaya iyi munoiona sei ndikati ha ndezvemugodzi matsuro kunyepa hakuna zvakada zvakaitika handina kumbenge ndakambona adresa sangano uoyo musi wa 30 April dzinova mwedzi miviri yadi yakadarika saka prosecutor vakazoti iwo tava kundotsvaka mawitness vacho ivavo kana kuti vanopa umboo vakandiona ndichiadresa musangano uyu tinzwe kuti vanoti chinyi
izvi vakati vanotarisira kuti vanenge vazviita rini
izvi vakati vachazviita pavhiki iri kutevera vazopedza vozotidana kudare tozoona zvinofamba sei saka ndingati pari zvino ndoo mamiriro akata nhaurwa yacho
musangano uyu kunzi wakaitirwa kupi chaizvo vachibaya
mhosva yandanga ndichipiwa of course inova yekugadzirwa yekuti iyo ndakaita musangano munzvimbo yekwachirumhanzu kunonzi kugwendengwe nzvimbo inotaura nezvayo inzvimbo inova isingakwanichero kilomita kusvika pacharandura zvekudee ndakaita musangano uyu mapurisa ekwacharandura vangadai vangondibatira ipapo saka ndinokahadzika chose kuti mwedzi miviri yosei pachinzi pakaitwa musangano pozonzi chibaya ngaasungwe nhasi zvamboita zvokudii
muri kuona sei kusungwa kuri kuitwa nhengo dzebato renyu nevamwe vanopikisa vachibaya
zvose tozviona kuti imviro mviro dzezanhu dzokuhla urongwa hwatiri kuita hwemugwazo musangano wedu watekeshera kumareseva movement yedu yazara kumareseva vanhu vese vakungoti ngaapinde mukomana ngaanjile murombe saka iyi nyaya iri kutaura nemapurisa yekuti vachibaya vakaadhiresa musangano wanga usingasikangwe nemapurisa manyepo vaakushaya pokubata saka ndingangoti muchidimbo aiwa ngavaite zvavo nyaya dzokusungwa pasina mhosva dzitapara takanguva tasangana nadzo kubva tichiri kumdc 1999 zvinhu zvaingoitika saka hai hativhunduki
Vakafa nobata chigaro chemurongi webasa mubato reCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya vange vari parunare kugweru na Blessing Zulu weStudio 7. Mumashoko kuvatori venhau gavhuna weRBZ vaJohn Mangundla vakazivisa nezuro kuti kutanga musi wa25 mwedzi uno vachaparura ndarama inenge iine goridhe inenge ichirema aunzi rimwe chete kana kuti 1 ounce iine makarati makumi maviri nemaviri kana kuti 22 carats vamangundya vanoti vari kuita izvi kuti vachengetedze pfuma yevanhu vari kuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara
webhanga rereserve bank wakaparura chirongwa chemagold coins seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza pfumi hwavo yatingati pachirungu store of value zvamunoziva ime nyaya yeinflation yaita kuti confidence netrust mulocal currency idonhe zvakanyanya vanhu vazhinji vakunyanya kuda kushandisa for matransactionary purposes or even for kuchengetedza upfumi maunited states dollars saka tiri kuona demand yemaunited states dollars yakwira zvakanyanyisisa ndosaka hurumende yaparura chirongwa chekunza magold coins
aya macoins egoridha muri kutaura nezvawaya anobatsira papi kugadzirisa nyaya dzemari munyika
tinogona kuita kuti demand yemaunited states dollars yakakwira zvakanyanya pane ino nguva iti dererei kana yaderera zvounzewo a bit of stability pa exchange rate yedu saka I think ndo expectation ndo tarisiro iripo iyoyo yekuti magold coins aya since gold value yegold haidereri inotokwira even zvinosina kumira zvakanaka mu economy kana fasirese tinoona value ye gold chikwira saka it's a good investment.
Ndingadawo kutsvaga kuti vanhu vese vane mukano wekumawana here kana kuti ane vaakanangana navo.
How affordable will these gold coins be? Especially tichiona kuti anenge achigadzirwa ne pure gold ye 22 carats. Saka zvinogona kuita kuti ma ordinary people vamwo vanhu vanenge vasina mari yakawanda watadze kunge vachi wana access kuma gold coins aya. Uyo of course nyaya dzimwe dze security dzino dze counterfeits nyaya dzinowanzo kuitika idzodzo saka pane bachida ma measures no discourage nyaya dzema counterfeit gold coins. But on paper chirongwa chakanaka, dzimwe nyika dzitori nawo ma coins, ma gold coins, vamwe ma silver coins. Normally itori imwe investment ino batsira ma investors uya vanhu vane mari vanenge vachida kuchengeta imwe investment, imwe pfuma yavo mu gold, kwete kusiya pfuma yese ari ma either US dollars or ma Zim dollars. But yatingati pachirungu diversification ye investment portfolio around yema investment assets.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vange vari parunare vari muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emu Highland Park, Illinois vanoti akasunga Robert Crimo nezuro achipomerwa mhosva yekupfura nekuurayiwa kwevanhu vatanhatu uye kukuvadza vamwe makumi matatu. Vanhu ava vaifora vachipembera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere kweAmerica nezuro. NATO nhasi yanyorerana zvibvumirano zvekutanga neFinland neSweden kuti dzive nhengo dzemubatanidzwa wezvekudzvinyirirwa kwenyika iyi. Nyika mbiri idzi dzakazivisa muna kubvumbi kuti dzave kuda kuita nhengo dzegungano iri. Izvi zvakaitika mushure mekunge Russia yatanga kurwisa Ukraine. Munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg vanoti kuwanda kwenyika dziri mugungano iri kunopa kuti risimbe. Nyika mbiri idzi dzikave nhengo zvinoreva kuti gungano iri rinenge rave nyika makumi matanhatu nembiri. Pasi pemitemo yeNATO zvasarira kunyika makumi matatu dziri mugungano iri kuti dzishandise mitemo yadzo kuburikidza nematare adzo eparamende kuti dzitambire nyika mbiri idzi. Kubva pakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mutemo wechimbi chimbi unobvumidza kushandiswa kwemari yekunze pamwe neyemunyika weStatutory Instrument 118A Presidential Powers Temporary Measures Amendment of Exchange Control Act Regulations 2022, vamwe vezvitoro nevemisika vanonzi vakatotanga kutara mitemo yezvitengeswa zvavo vachishandisa mari yekuAmerica uye havachabvuma kutambira dhora remunyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 anoti panyaya inotevera.
Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika kuruzhinji rweZimbabwe ruri munyika, uro runonzi rwave kumanikidzwa kutsvaga dhora rekuAmerica kuti rwukwanise kuisa chekudya patafura. Saka chii chave kukonzera kuti izvi zviitike? Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanotsanangura.
Kubva paparurwa mutemo wekuti mari yemuno muZimbabwe ichashandidzana pamwe chete nemadhora ekuAmerica, zvamva zvaitawo kuti vakawanda vanogadzira zvinhu vachiendesa kuzvitoro vatengese zvinhu zvavo nemari yekunze chete, kubudikidza nekuti ivo vanenge vachiti yemuno iri kukurumbidza kuderera huremu zvichienderana nekufamba kuri kuita inflation uyewo nekushaikwa kunenge kuchiita mari yekunze inenge ichidiwa nevemabhizimusi vakasiyana siyana. Vamwe vanowana mari kumusika weauction system, vamwe havawani.
Izvi zvinotsinirwa nemutungamiri werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai, avanoti chakatanga ndo chakachenjedza.
Mamembers eduwo vanhu vanoziva zviri kuitika market, vanhu vakasangana matambudziko akadaro makore apfuura. Saka chatinongokurudzira isusu vakuru vedu veMinister of Finance neReserve Bank ndevekuti ngavaise mitemo iri predictable, mitemo isingakanganisi upfumi hunenge hwachengetedzwa nevanhu kuburikidza nemari dzavo. Tikanatso kutarisisa zviri kuitika ndezvekuti vanhu havana confidence nemari yedu yomunyika ende vanotoitya. Takatarisa maringe zvakamboita makore apfuura yekuti vanhu vakapedzisira varuza mari dzavo dzanga dziri muaccounts.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaJafet Moyo vanoti hazvisi zvitsva kuti vezvitoro vanoramba mari yemunyika vachida kungotambira dhora rekuAmerica, asi iyo vashandi vazhinji munyika vachitambira mihoro yavo iri mumadhora emunyika.
Zvagara zviripo, vakawanda vanhu vari kutotambudzika vari kutambira maZimbabwean dollars, asi mashops agara achingotambira mari dzese. Maformal shops akafanana nevana vana OK, vana TM anotozivikana mashops mahombe.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti ndiro dambudziko ravagara vachitaura kuti richakonzereswa nekushandiswa kwemari yekunze pamwe neyemunyika nguva imwe chete.
Saka zvichaita kuti zvinhu zvizhinji zvimwewo zvatajaira zvakafanana even nemafuta ekubikisa zvakafanana pamwe nesipo tichazviona zvakangotengeswa nemaus dollars ega, nekuti zvinhu zvazvinotengwa kunze kwenyika. Saka hazvizvinhu zvinotishamisa nekuti takangoya mutemo iwowo ndozvinhu zvatanga tazvitarisira kuti chaitika.
Imwewo nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti izvi zvinokonzerwa nekukwira zvakanyanya kweinflation, vanhu vemunyika vopedzisira vasisina chivimbo nedhora remunyika.
Zvinhu zvakakwira makwirira zviri kuita zvinoita kuti munyika muekonomi muwe nemauncertainties. Zvinoafekta even vanogadzira zvigadzirwa, maproducers production, zvinoafekta business. Nekuti normally kana mari iri kuruza value hapana munhu anenge achida kutrader in that weakening currency, nekuti unopedzisira wakuita maloss, unopedzisira usakwanisi kuramba uri mubhizinesi.
Asi zviri pamutemo here izvi kuti vemabhizimusi varambe kutambira dhora remunyika? Dr Chitambara vanoti
temu yenyika inoti tiri mumulti currency regime, but tirikuona kuti nenyaya yeinflation vanhu vakawanda vari kuprefera kunge vachishandisa maUnited States dollars ayo ari more stable. Saka idambudziko iroro rinoitika kana zvinhu kana zviri kukwira, kana muri yatinoti chronic high inflation. Saka kutoti confidence netrust idzoke kumaZim dollar kunge zvinhu zvagadzikana, kukwira kwezvinhu kwagadzikana, and zvinogoneka chete kana tadhila nezvimhingamupenga madrivers ari kuita kuti zvitengwe zvinhu ikwire, nyaya dzemoney supply.
Ukuova kuchera vachiti nekuda kwedambudziko iri mamwe makambani achatomanikidzwa kubhadhara vashandi vavo mihoro yavo iri mumari yekuAmerica senzira yekuti vabatsirikane. Studio 7 yakundikana kubata gavhuna vereserve bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya kana vogurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Muchirongwa cheLife Talk cheThe Connection na8 Maneru, mutungamiri Ngomo weStudio 7 ari kuita hurukuro nevechidiki vemuZimbabwe vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI vave kupeta zvidzidzo zvavo muzvikoro zvepamusoro muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.